manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gunyana 4/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Director General vari kushandisa kwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17/2009. Inovaive yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana siyana kungave kuri kutora zvitupa.
Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga ofisi yamujiti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe vachichema chema nemari dziri kubhadhariswa.
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo rete.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vane chivimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Sachigaro webato reMDCT Valavu Momoyo avasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen changirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ofisi yamabhara nemukuru wenyika yaRegistrar General nhasi yaparura chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa zvitsva, magwaro ekuzvarwa pamwe nerufu. Chirongwa ichi chichaitwa munyika yose uye kwemwedzi mitatu apo vehofisi iyi vachange vachitenderera vachitorisa vanhu magwaro aya. Asi patove nekuchema-chema kwevanhu kare zvichitevera nyunyuto dzasimudzwa nevamwe dzekuti mari dziri kubhadhariswa hadzikwaniswe nevakawanda. Zvinonzi vane zvitupa zvinoratidza kuti havasi zvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachida kuchinja kuti vapiwe zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kubhadhariswa madhora 50. Kana munhu akarasa chitupa achida kupiwa chimwe anonzi anofanirwa kubhadhara madhora 15 uye kuti uwane gwaro rekuzvarwa unonzi unofanira kunge uchibhadhariswa madhora 5. Izvi zvaita kuti vamwe vagari vemumusha weAppworth vanyore gwaro kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti vabatsirwe kuti matambudziko avari kutarisana navo anosanganisira iwaya ange achinzwikwa mudare repamusoro nechimbi-chimbi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira vemafunda vatenda kuti vatambira zvinyunyuto zvevagari vekuAppworth ava asi vati magweta avo achiri kumbozviongorora. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti ratambirawo zvinyunyuto zvakadaro kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Sachigaro weZesni uye vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanhu vapiwe zvitupa pachena kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu tasanganawo nemareports akada seiwawo ekuti vanhu vari kunzi ivo vanofanira kubhadhara mari kuti vawane matsamba akasiyana-siyana zvitupa, mabirth certificate nezvimwe zvakadaro. Registrar General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17/2009. Inovaive yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa, kutora kana kureplesa chitupa chesimbi nechitupa cheplastic kana wo zvakare kutora birth certificate. Pane mari dzakawanda wanda chaizvo asi dzakasetwa kudhara in 2009 hadzina kumbotariswa kana kurevisewa mari idzodzo.
Asi pane dzimwe nzira here dzingaitwa nevanhu kana masangano nokuti tinoona kuti vamwe vangu vachikurudzira kuti dai zvitupa zvapiwa pachena.
Ndizvo ndokurudzira yatinayo isu sezesini kuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake. Uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kuve chitupa. Saka hazvifaniri kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru, handifungi kuti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti sezesini, panguva yakaita seino yaprepare my elections ari kuuya mugore rinouyawo, dai waro register general vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapuwe pachena.
Munoona vana vezimbabwe vachirasikirwa here chikapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara mari idzi?
Hongu tinoona kuti vana vezimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa. Zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network zesini vaindru makoni vanove zvakare gweta vari parunare nestudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekwa registrar general panyaya iyi. Zvichakadaro sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kuvhota nezvitupa zverata musarudzo dzegore rinouya. Vanotiwo vanotarisira kuti vachange vave negwaro revavhoti idzva mukupera kwegore rino. Nechishanu, michina yekunyoresa vavhoti mazana mana yakapinda munyika asi kukasara mwezviuru zviviri nemazana matanhatu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 apo atanga nekubvunza kuti michina yasara inouya riini.
Ime diyo uno watatarisirana nawo ndo watiri kutarisira kuti inenge wauya mishina yese yakasara inenge yauya.
Tochitarisawo vamwe vanga vachimbotaura mashoko ekuti panogona kuitwa sarudzo dzechimbi chimbi kana muna kukadzumo gore rinouya here, zvinokwanisika here?
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here. Tiri kufungidzira kuti kupera kwegore rino tinenge tanyoresa ari munhu wese uye ane kodzero yekuti ange achinyoreswa semuvhoti.
Kana mapedza izvi, sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya?
Sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya kunge hunge tanyoresa vanhu vese, asi tese tinoziva kuti sarudzo hadziva dzangonzi dziriko mangwana. Pane zviga zvakatemwa nemi zvakatarwa nemutemo zvekuti sarudzo dzinodainzirwa kwozoita mazuva anopera akati akati kusvikira musi wesarudzo. Saka tinenge tinotarisira tine vimbo yekuti izvo zvinoteedzerwa, ende kana zvikateedzerwa izvozvo hazvireve kuti tichipedza kunyoresa muna December sarudzo dzinenge dzaamuna kukadzi gore rinouya.
Saka bumbiro ndo rinenge richitariswa?
Bumbiro ndo rinofanirwa kutariswa, ndo rinotibata tese.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mameta ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Wongu ndoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti wongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chiye chinombopiwa munhu chaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota.
Sachigaro vezeki amai Rita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mumwe vateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoonekwa sevane mukana wekutora matomu ekutungamira bato reZANU-PF kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kudzingwa kubva mubato iri sezvakaitwa kuna amai Joyce Mujuru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hazvisi pachena kuti ndiani achatora masimba mubato iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Va Vivid Kwede, avanongora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zvirikuitika kuna vamunangagwa.
Kune vakawandawo vakatomboita savamunangagwa vachinzi ndofunga vasvika pekuti vanga vachitora chigaro. Mukatarisa nguva yaNelson Zobu vakambonyorwa kuma 1994 nemapepa vachinzi ndofunga vakutosvika pachigaro. Asi tinoona kuti zvezvi zvakazombotsakatika.
Vagwede vaudza Studio 7 kuti vamugabe vari kurwisanisa chikwata chavamunangagwa neche G40 senzira yekuramba vari pachigaro dzamara vapinda muguva. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairo Anyamanoti hapana chingatadzi vamugabe kutandavisa vamunangagwa mubato sezvo vakabvira kuita izvikare.
Ndo matongera vamugabe, ndo munhu wavamugabe wakazongaonekwa navamunangagwa nekuti zvaiva zvanga zvakavanakira paizvo vanangomwero wambira kana kuchida kudhira nerowambira unofanira kugura musoro. Vanga vari pazani ipapo vachitoshandiswa munguva dzanagukura hundi. Vana vamunangagwa vana vasekere mai vamwe vanonzi ndo vachadakiswa kuG40 vanofanira kuzvizova vasekere mai kuti kunyepa. Vamugabe havaisi munhu paya pachinzvimbo kana vachifema.
Kunyange hazvo vachibvuma kuti vamunangagwa vanogona kudzingwa mubato, mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru senyika yatarisana nesarudzo.
Kudzinga hako kuti ndadzinga hakunganetsi, asi zvinozotevera ndo zvinenge zvoda kuongororwa kuti tikavadzinga apa toda kuenda mumwe. Vamugabe vanoti vakavadzinga apa pane sarudzo yavakatarisana nayo, vanozodii musarudzo kana zvamira zvakadaro? Takatarisana nezvimwe zvakamboitika kunana 2008 kuzobora muzango.
Mashoko avamudzengi anoenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhau reThe Standard apo vakati vamunangagwa vane rutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerusununguko zvinopa kuti tsoro yekuvabvisa inetse kuronga. Nyanzvi idzi dzinobvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti vamunangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna vamugabe asi hazvisi nyore. Vamudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange vamunangagwa vakadzingwa mubato ndiani achatora matomu. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwa vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kudzingwa kwamai Mujuru pamwe nezvirikuitika kuna vamunangagwa zvine chekuita nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanoti vanoona sekuti amai Mugabe vari kuda chigaro chepamusoro.
Saka tochida chigaro andochida nokuti vanozviona semunhu asina chimwe chaanokwanisa kuita kunze kwezvematongerwo enyika.
Varohanya vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kwekuti murume wavo achipo, simba iri rinopera musi unofa vamugabe. Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana siyana, mutevedzeri anenge apedzisira kubata chinzvimbo chemutungamiri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekuduma munhu anozopedzisa nguva yemutungamiriri anenge afa. Bumbiro rezano PF rinoti kana izvikaitika panoitwa musangano wecongress wechimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webato reMDCT valavu momoyo vanoti kunyanga hazvo vaine zvinyunyuto pamusoro pemushandira pamwe nemamwe mapato, ivo nevamwe vakuru vakuru webato iri havasi kuzobuda mubato sezviri kutaurwa nevamwe vachiti vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muBulawayo nhasi, vamwe vati vanoda kuimbisa vatsigiri vebato reMDCT nevamwe vanhu vose munyika kuti havazi kuzobuda mubato iri. Vamwe pamwe nemumwe vevateedzeri vebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe nemurongi wemabasa mubato iri vaAbednico Bebe vari kugunun'una pamusoro pezvinzvimbo zvedare reparamende zvinonzi zvichapiwa mamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatereleland mubatanidzwa uyu. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vakange vasipo pamusangano wakaitwa munhandare yeWhite City nemusi wemugovera muBulawayo. Asi vamwe vati vane chivimbo chekuti mutungamiri weMDCT vachagara navo pasi kuti vataurirane vanzwisisane pamusoro penyaya iyi.
I want to assure all those who have supported the MDC for years.
Ndinoda kuudisa vose vave nenguva yakareba vachitsigira MDCT nevamwe vanhu vose vemuZimbabwe kuti hapana kupatsanuka kwebato kuchaitika. Ndine chokwadi chekuti sevatungamiri zvichemo zvatinazvo hazvinei nekuda kusiya bato. Dai taida kusiya bato reMDCT tingadai tisina kunyora tsamba yekukumbira titaure navachangirai.
Vamoyo varamba kuti zvichemo zvavo zvine chekuita nezvemarudzi, vachiti ivo nevamwe vavo vanhu vakazvipira kwenguva yakareba vachishandira musangano weMDCT, uye vanoda kuramba vachiita izvi kuti bato ravo rive iro richatungamira nyika mushure mesarudzo dzegore rinouya. Vati vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa nekukasika kuti bato ravo rigokwanisa kugadzirira sarudzo pasina zvimwe zvinovhiringidza. Vachitaura pamusangano wemusi wemugovera, mutungamiri webato reMDCT vamoge mutsvangirai mumashoko akaonekwa nevazhinji seakanangana nevakuru vakuru vebato ravo vari kuramba mubatanidzwa, vakati zvinovarwadza kuti pane vamwe vanhu vave kupinza zvemarudzi munyaya yezvematongerwo enyika.
Mugabe and the nationalists have failed to build a nation. Inoita kuti munhu wese afile kuti is part of this nation. I'm very content nenyaya kuti hakuita zvipoka zvipoka. The Zulu Alikongarebo, Taranga is visible, Ndebele hegemony, Manyika with their Eastern Nigeria visibility. Now, this is a very dangerous development.
Asi vamwe vasimbirira nerekuti zvichemo zvavo hazvinene nyaya yemarudzi. Vabvuma kuti ivo nevamwe vatungamiri vose vaive mumusangano wakapa vatsvangirai masimba ekuti vaite mubatanidzwa nemamwe mapato, asi vati izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kubvumirana nezvimwe zvavari kuona kuti hazvizi kufambiswa zvakanaka. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka varambawo mashoko ekuti vatsvangirai pakuumba mubatanidzwa vari kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinongorora nyaya dzemitemo nemashandiro edare reparamende reVeritas runoti bhiri rekuvandudza mutemo wekusarudzwa kwemutongi wematare kana kuti Constitutional Amendment No. 1 rakaendeswa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinogona kunge risiri pamutemo, uye vamwe vanogona kuenda kumatare vachipikisa kana vaMugabe vakaisa runyoro rwavo. VaMugabe vakapiwa bhiri iri musi wa22 Nyamavhuvhu, asi kusvika pari zvino havasati vaisa runyoro rwavo pabhiri iri rinovapa masimba ekudoma mukuru wematare, kwete kuita izvi vachishanda nesangano reJudicial Services Commission. Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti ichokwadi kuti bhiri harina kufambiswa zvakanaka.
Ndiwo maonero atinoita nekuti izvo pane vanhu vakanyorwa kunzi vakange varimo mukuvhota kwazvakaitwa, pane vanhu vatatu vanga vasiripo zvacho, vanga vasiri muno munyika, asi autaka zvinoshamisika kanzwa pane vanhu vanonzi vakavhotera bhiri. Tanitiongotaramo maresposi akawanda avanhu vanga vasiri mumuparamendi. Mamhanisirwa azvakaitwa anga ari echimbi chimbi, ari ekumbunyikidza.
Saka vaMugabe vakasaina kuti vava mutemo makagadzirira kuenda kumatare.
Ndizvandinotarisira kuti panofanirwa kuchinjwa kumatare nekuti nyaya iyoyo yakatokanganiswa. Vakasazvikoshesa vakada kuenderera mberi kuti mutemo uzovesainiwa. Panenge paine zvikonzero zvakasimbisisa zvekuti dare gumi nemunyika muno riongorere nyaya yacho.
Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro wekomiti yezvemutemo vari nhengo yeZANU-PF vaZiyambi Ziyambi, avanoti havatenderani navaGonese.
Vanhu vakasvika 2/3. Mushure mekunge vanhu veMDC vati maverengerwo aitwa vanhu haasiriwo, leader weGovernment Business House vakabva vataiwa, vanhu vose vari kuda kuti bhiri ripase endai kudiviro, ndobva vaverengwa 1-1 vachinzi 1-2 kusvika vasvika 182, kwaidiwa 180, ndobva vakwana, ndobva zvaita, munhu wese akanyarara, ndobva raendeswa kuSeneti zvimwezvo zvikanoitwa. Kana president vawana bhiri iroro vanobva vaitawo inonzi muchirungu due process yekuti vange vachisaina kuti uve mutemo. Kana vane zvinyunyuto zvavanazvo vanoridzora kudare.
Ko, zviri kunzi pane mazita evamwe vanhu akaiswa kuti vanga vari mudare reparamende ivo vanga vasimo, ichokwadi here ichi?
Iwayo ndo handiri kuti manyepo. Saka vakaverengwa munhu wese anga aripo nematerevhizheni, hapana anga asiri kuona kuti vanhu vaverengwa.
Sachi garoe komitee zvemutemo mudare paramende vari nengwe zano PF vaziyambi ziyambi vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mangwana vari kutarisirwa kuzivisa nezvechisungo chavo chekupedza chirongwa chinodzivirira kubva mukuburiswa munyika kwevanhu vakapinzwa muAmerica zviri kunze kwemutemo vachiri vana vaduku. Vamwe vagari vari kumaruwa eShurugwe kwaNhema vanoti kushaikwa kwemotokari dzinotakura varwere kana kuti maambulance kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagara vavanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motokari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushaikwa kwemotokari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motokari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndochiri padhuze nechakafana nezvamawande netongogara, hatina ambulance inokwanisa kutakurirawo varwere vanenge vagwara kuti iinde navo kuShurugwe nekuchimbidza zvinenge zvichidikamo pamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndi munotozotsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamunofamba nayo kusvika ikoko, but zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iroro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira, nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kuShurugwe pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno pamwe murwere uyanga achifanga kuti aone dokta asana afektika zvakanyanya, anodozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo naMailiza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motokari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Tine zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tongogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara, wosvika wofonera ambulensi kubva kuShurugwe mugwere uyana achingoiwiraka. Pano wosvika ambulensi iya woenda Shurugwe, hazve zvakangooma. Ambulensi ngaidzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu ambulensi ngadzigare zviri pazvipatara. Zvazvo kuti munhu akangogwaravo munhu odonziwo odonzi chikwira muambulensi uende Shurugwe. Hai, papo takaomegwa isina kuti shuwa apa munhu inovabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwewo mugari vaSamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo yeChachacha kuenda kwaNhema kunowedzerawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara pamaambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Kuzvamaonde hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kuShurugwe ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara. Vakadai vatigadzirisa ipapo pakugadzirisa marodhi kuita kuti maambulensi avapo wanikwe pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwa awane zvinhu zvakadai semotokari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwe, ndine Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wezvizvaro zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana-siyana zviri muAmerica wakapetwa nezuro muNew Jersey muno muAmerica sangano reChristian Fellowship International richizivisa kuti mubatanidzwa uyu wakafamba zvakanaka uye wegore rinouya uchange uchiitwa kuNorth Carolina. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu wakatanga nechishanu mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International Pastor Hazel James vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
Sangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato vakanga vasingarare hope masikati nemanheru
vachitsinhira, zvakataura mudzimai wavo murume wapastor Hazel baba James James vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato. Uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Inzwi randingangopana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro yatinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazvidi kuti tirasikirwe nokutenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisa ngova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwatisara Matsika mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Taona vanhu vakati kuti vanga vari nezvipo zvekuti dei varenyiwa mapasipoti avo ekuZimbabwe, asi tabatsira vakawanda. Vamwe vane vana vavo vachidiki vachiri kuZimbabwe vasati vakwanisa kuapply mapasipoti vatsvarwega, saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 tatakwanisa isizvo kuvabatsira.
Kunyangwe hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council UANC yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
That's the main thing that you put charge on Katina Zimba. Restoration Yenika Yukwe. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by it and just be complacent to attend? Did you watch how Rakuti? Amen.
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri kuNew Jersey.
Chikwata cheDynamos chasimbisa mukana wacho wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nekudambura kwachakaita chikwata chinochitambudza cheCapes United. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Aya ndiyo mafariro ari kuita vaZebron Sikwela nevamwe vese vemusha weDynamos mushure mekunge chikwata chavo chakadambura Capes United 2-0 pamberi pechaunga chaityisa muNational Sports Stadium nezuro. Vese vaive munhandare iyi vanobvuma kuti Dimbare yaikodzera kutora mapoints ese matatu sezvo vaipotsera mabhora akasimba pagedhe remakepekepe. Panguva iyo maDream Machine aitamba zvekuda kufadza veruzhinji panzvimbo yekuenda kumberi kunokanda zvibodzwa, asi mutambo unokundwa nekukanda bhora Mambure, izvo zvakaitwa neDynamos mushure mekuzunza Mambure kaviri. Kukunda uku kwasimbisa mukana weDynamos wekutora mukombe weLeague sezvo vave pachinhano chechipiri kudarika ngezi Platinum Stars iyo yakarohwa 1-0 neShaban Mine kumaGlass Stadium uyezve pamusoro peFC Platinum. Asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusoro pemakundano aya mushure mekurova Haumine 2-1 nemugovera. Asi kutambura kweHighlanders kuri kuramba kupera mushure mekunge Bhosvo yakarohwa 1-0 pamusha payo neChapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa urongwa hwatangwa nhasi nehofisi yamudzviti kana kuti Registrar General wekutorisa vanhu zvitupa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. sezvongo yedu yapera rigai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga hofisi yamudzviti ichitenderera mumatunhu ose emunyika. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vana chiimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.